mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2019 makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbiti ndoga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo futi kumarondera nezuro. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbi ndoga. Muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vanoti kunyangwe hazvo mabhishopu navastrive Masiwa vaida kuita zvakanaka, vese vaifanirwa kutanga vataura navanachiremba vasati vanoona mutungamiriri wenyika uye vasati vamhanyira kumapepanhau vachitaura zvinobata vanachiremba ivo vanachiremba vasingazivi. Muzvinafundo Masocha vanoti umbimbi ndoga mukuedza kugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika hakubudiriri sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nevazhinji vachitaura nezvo rimwe chete.
Hurumende inenge isinganyanyisi kutarisa dambudziko rokuparadzana kwavanhu kuti dai tabatana pamwe chete. Tinonzwa zvedu purezidenti achiti inini ndiri open kutaudzana, asi takamirira kuti open kutaudzana kwacho ikoko ngakubudirire pakudaidza musangano wacho unosanganisira vana MDC, unosanganisirawo madhokotera, unosanganisirawo mabhishopi. Takaona mabhishopi eRoma akaenda kuna president nenyaya dzamadhokotera, kunge ndiwo mabhishopi oga achiita sokuti ndiwo vanga vana masolution acho. Saka chiri kunyanya kutibata ndechokusaba unity, kubatana kwavanhu vomuzimbabwe matambudziko atiri kuwana kunyanya yeikonoma. Hatisi kubatana kuti tiite mutongera pamwe, nokuti zvinhu zviri kuipa zuva nezuva, hapana chiri kunakapa. Hatisingadi zvedu kuvanzirana, hapana chiri kunaka. Zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kufa muzvipatara, zvinhu muzvitoro zviri kudhurira vanhu, vanhu voshaya kuti voita sei. Ngatibatane savanhu vezimbabwe pashayiko. Unoti indiri muhurumende ndii ndoziva nokuti pati yangu yakahwina, kana kuti vanhu ngavauya vachindigwadamira tizotaudzana navo. Ngapashayiko iyo pride iyo yokuzvida ikoko kuti ndine chakati. Tizvininipise tose, tibatane tose, tibudirane pachena matambudziko ari muzimbabwe ari kuonekwa noruzhinji rwezimbabwe, tigovona kuti tozvimisa sei, tozvigadzira sei zvinhu izvozvo. Itanyanyisa kushorana, kublemana, kuya kuti iwe ndiwo wakati, iwe ndiwo usingadi kuuya kuzotaura zvine zvakati.
Munofungei nemabatirwo ari kuitwa zveupfumi hwenyika?
Maitiro ari kuitwa paupfumi hwenyika ndeyekuti hakusi kubatwa zvakanaka, hakusi kushandwa zvakanaka. Ndinoona paine kuparadzana kwakanyanya zvikuru kwavo vanoti vanogona zveikonomi zveupfumi uhu navanhu vari pasi pasi ava. Vanoita zvokuti vari kuita zveupfumi vana Professor Mthuli ava vanoita zvomumabhuku. Iyo ikonomi yomuzimbabwe isisiri yomumabhuku, kana tikatarisa isu kuti over 80% dzavanhu havana mabasa. Mari zhinji inenge inonyanya kuwanikwa kuzhe kwefomal market iyeyi isiri mumabhengi. Mari yacho yakaita sama US dollar. Ivo kana voita zvirongwa zvavo, voita zvirongwa zvavo zvomumabhuku, asi ukazoenda wakunotarisa pasi on the ground chaiko, kuna ivo vanhu vazhinji vanotambura, hakuna kwazvinotisvitsa zvirongwa izvozvo. Ndoona sokuti hurumende yapurezidenti Mnangagwa apa yakonewa nenyaya dzezveikonomi. Yakapinda ichiti tinogadzirisa ikonomi, yanaka here ikonomi yacho yeke zvino? hapana chanaka vanhu vari kufa muzvipataro ndo zvimwe zviratidzo kuti ikonomi haisi kubatwa zvakanaka kana vanhu vachitambura kusvika pakufa nezvirwere munyika vamwe vanofa nokuti zvinhu nokuda kwezhara nokuti zvinhu zviri kukwira mumashopu tinotarisa isi kuona kuti zvinhu hazvisi kuzonaka kana tikatarisa uremu hwemari yenyika zuva nezuva tinoitarisa tiona kuti uremu hwemari yenyika yedu huri kudzaka iri kurusa vario zuva nezuva roga roga chii chavari kuita kuti uremu hwedhora redu huremewo kuti zvinhu zvinakirewo vanhu
vaslav masiva vakati vangakwanisa kupa vanachiremba mari dzakasiyana siyana munoona sekuti izvi zvingabatsira nyika here
chiya chingava chikamu chidoko doko zvikuru pa dambudziko riripo nokuti chirongwa chavamasiwa chaingokwanisa chete kuitika mwedzi mitanhatu chete zvekare chirongwa chavamasiwa chinenge chisinei nokukonana kuripo kwamadhokotera nehurumende saka kubatsira kwacho handina kukwanisa kuona kuti chobatsira papi nokuti zvinhu zvinenge zviri temporary zvinhu zvinenge zvisina zvekare kunge zvabvumiranwa naava vagara vari kunetsa namadhokotera nehurumende saka zvaazvisingashandi vamasiwa vaifanira kunge vakaenda kuhurumende vakaenda kumadhokotera vogara pasi vovona kuti chirongwa chavo ichi chingazobetsereka navo sei pamwe nehurumende yaakuzochitambira pachichapera pamwedzi 6 yacho yakwana iyi saka munhu wahake une shungu dzokuti zvinhu zvinake kunyika yake waifanirawo kunge akadi akafambawo negwara kwaro rokuunganidza vanhu kwete kungoti ndochindini chandataura kachiya chekuti munhu unongoti iyi ndo solution yangu iyi ngaitambirwe ingapedza dambudziko iri aiwa paidero pakaita kubatana
matara zvekare pamusoro pemabhishopu ecatholic church ava munoona sekuti zvavari kuda zvingatambirwa here nehurumende kana kuti nevanhu veruzhinji
zvavari kuda zvazvakati nake asi zvekare vakatitadzei pakuti havana kunge vataurirana zvenaivo vacho vamadhokotera vari kugunununa ava havana zvekunge vabatana namavo mabhishopu ose nokuti mabhishopu eroma chete handiwo mabhishopu ogara ari muzimbabwe kakunyanya handiwo mabhishopu ogara nechechi nezvipatara aiwa vaideri vakabatana navamwe vose mabhishopu vagotanga vataudzanazve namadhokotera iwayo kwete kuti vongonanga kuhurumende ivovoga vovhurirwa dhoo voga vamwe vose vovharirwa dhoo hazvishandi chindini ichocho hachishandi ngatibatane
muzvinafundo Eliot Masocha veDivra University vari parunare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nezviro mapurisa akaridzira kuti mutungamiri waro vaChamisa pavakanga vachidyara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkulile Kwesivanda vanoti mapurisa aya akashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha mukuda kuparadza vanhu vakanga vaungana padombotombo clinic apo vaChamisa vanga vachidyara miti. Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko,
president vanga vachidyara miti nokuti vakati vanoda kuti mwedzi wa December ave mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vatiwo kuti vanhu vazive nichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfuurwa here nokuti ndirikunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu? Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabha bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting three different types of arms. Varohwa nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana uchitaura nemumwe unochengetedza vaChamisa uroti bara chairo rapfuura nepasaitende yake richino tinoenda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu vanga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyaya dzavo vamwe vauyawo kuzo zvanga zvichiitwa napresident.
tinoona kuti mutemo mopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa manga maitawo here danho iro rekuzivisa mapurisa kuti
mukange muri kusina kuungana vanhu mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo zviri pamutemo chaizvo mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo watyorwa vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mudyare miti chete.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko Kuswanda vari parunhare kumarondera nestudio 7 asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaramba mashoko aya vachiti mapurisa akangoshandisa chete udzi hunokatyidza mukuparadza vanhu vakanga vaungana vasina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza kuti haana chokwadi ndeyekunyepa chaitika ndezvekuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan mapurisa akasvika akati inini kana muchida kuita musangano kana kuti rally munoteedzera zvinotaura mutemo uyezve vanhu maunganira makaita chiendai vanhu varamba vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachionetsana nemapurisa saka mapurisa vazoshandisa tsmog kuvabvisa panzvimbo iyoyo hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets mashoko ekunyika zviri paground zviri kubuda pachena tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds mashoko ari kufamba pasocial media mashoko ari kutaurwa nevamwe vezvematengero enyika haana chokwadi mukati
bato iri riri kuti uyu wanga usiri musangano asi kwava kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvume yemapurisa zvakare here
munyika mune mutemo kana pangoita vanhu vanenge vakazara pakuadhiresa marali zvinofanana here nekudyara muti kana pakuadhiresa marali mukoma jonga yatove rali kai hachisiri kudyara muti saka todawo kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo
pane vasungwa here pachiitiko ichi Assistant Commissioner
tiri kuferefeta tichitaura kudai
mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi munewsday mune nyaya inoti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vakaramba kutambira mari yavakange vanzi vangapiwa namuzvina bhizimisi Strive Masiwa uyo akanga avimbisa chiremba umwe neumwe zviuru zvishanu zvemadhora pamwedzi mudaily news vaimbovegurukota muhurumende vachinga dhuve vanoti nyaya yegukura hundi haina kupera mukroniko mune nyaya inoti Air Zimbabwe yamisa kufamba kwendeke dzayo dzose zuva ranhasi ichiti pane zviri kunetsa zvainoda kugadzirisa newzimbabwe.com inoti vanhu vachamiswa mabasa nebhanga recentral african building society CABS zvichitevera urongwa hwekuvhara mapazi aro mana CABS yazivisa kuti musi wa 31 ndira 2020 ichavhara mapazi ayo kuHighfield, High Glen, Letombo neNorton. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Tinokumhoresai vese vashamarari vestudio 7 ava vamuri kudana vafundisi ava pakutaura nyaya dzekuti machenji waya akawanda whatevha havasi kunatsa kutibudisirawo chaizvo chaizvo zvatiri kukumbira izvo nekuti kudai zvaizombobvira zviya muzombodana Apostle Chiwenga timboona kuti maybe unganatsa kutitsanangudza because pane dzimwewo zvatinongonzwa mapreaching akongwasangati unoziva bhedha amonasa kutitsanangudzirawo mumufambisi wemeseji wangu uno ndatenda zvikuru kwazvo mukaufambisa
mangwanani akanaka mese vateereri vestudio 7 nemi vana mkoma wandi nemi vamo vese nintipana mzichokwadi ini indi noda kutenda aposto mabugwa wangawa chitsa nangura mamiriro akaita makirete nikuwa tirukubwa nezi kuwanzele zirukuita kutea wandi ya mashoko iwa yonda manu wona kuti mashoko echokwadi kakuta nangura kwao nukuti vajinji wawe kupare zira mari uyeze vajinji wawe kuita zumuzunu zvisiri mubhaibheri kuri kutsvaga kusiyanisa kuti ndigozonzi ndikaita izvi kereke yangu yafanana neyanhingi asi chokwadi chiripo ndechekuti tisatsvage kufananidza makereke kana kusiyanisa makereke asi tifananidze zvakristu ndozvanangoti ndisheye wangu nemi ndini chitandoka chimuti ndiri kuno South Africa.
Maswera sei kuve studio aiwa tinokutendai vana Blessings Guru vanoita nomunoka hwande imi vamwe vese mukuramba mukuti batsira basa ndinotaura nyaya yaitika kune zvaitika kumaronde zvinorwadza kuti chokwadi chokwadi vaponya kuti vanoramba zviri pachena zvakadaro kutiyarira vanhu vese vachinatsoona kutidarira panapa asi vanotaura kuti vanhu vasinoita matika zvinhu zvaitika pachena zvichionekwa chokwadi kuti mapurisa aya achiri mapurisa ekuchengetedza nyika here kana kuti ato mapurisa ezanupiefu tinoziva kuti mapurisa aya pane kupinda mukati mematokerwo enyika mapurisa aya vari kutambira mari yekuti vangabva vatosvika pakuda kuramba vachiuraya vanhu zvavari kuitesa chokwadi zvinotirwadza zvakangofanana neye zvino munonzwa vaobhedhaya mupopa vari kutaura zvokuti ivo vada kuvaka zvipatara mumasvingo zvikuru kuvakira vanhu zvipatara mumasvingo chipatara mumasvingo ukatarisa kuti vanotaura kuti vanovaka chipatara mumasvingo ivo vachidzinga madokta ndo zvakafanana naizvozvo kuti vaponya kuti vari kuramba zvinhu zviri pachena kuti kutidzarira chokwadi vanhu vakatarisa kuti vanhu vakatomhanya kutidzikarira pachena chaipo chaipo izvozvo vabhadhaya vanoenda vachikutaura kumasviko kuti tida kuvakira vanhu zvipatara muno mumasvingo ivo vachitadza kubhatara madhokuta chaivo chaivo pazvipatara zvagara zviripo vari kutadza kutenga mishonga chaivo chaivo pazvipatara zvagara zviripo vakazvipe zvipatara hamuone kuti vanhu ava vanoda kuoda kunge vanotamba nevanhu kuta nyika yavo chokwadi chokwadi kutaka private limited kezanupiefu zvinhu zvakadaro zvinorwadza chokwadi chokwadi ka vamunakagwa nemhuri yavo netimu yavo ka kana denga handikungoti vanoriona izvi ndatenda
makadii vachampion westudio 7 ini ndinoitwa Willis ndiri musouth africa papretoria pabsport ndanga ndichikumbira kuti pamunotaura nemutauriri wemapurisa mundibvunzirewo kuti iwo mapurisa awa achiri ezimbabwe kana kuti ava epolitical party because tinoona 0-0 vakarova vanhu zvikuru zvakashungurudza vanhu vamwe vaingozvifambirawo muguta reHarare iko zvinotiwa kuti futi vashungurudza vanhu pachipatara vachiridza pfuti pachipatara pavagwere ndisingazivi kuti iwo mapurisa awa basa ravo vakaripinda zvakadini kuti njere dzavo dzinotora zvakadini nokuti kana vachiridza pfuti pachipatara pavagwere vamwe vanenge vachitobhara zvakanyanya ivo ndopo vosvika voridza pfuti vachikanda neutsi hunokashidza pavagwere zvinova izvo zvingaitawo kuti mapurisa avo anganzi ane njere kana kuti anotora zvakanaka because munhu kana wakakwana ungaridzi pfuti kana kukanda utsi hunokashidza pachipatara pavagwere hamundibvunzirewo kuti vanozvifambisa sei mapurisa avo.
Hello, Studio 7, makadii pamhepo apo? Jongana tanonoka, varume tinotenda nenhau dzamunotipa. Ndini TK paPretoria apa. Taneta wakumana nezvatiri kuitirwa nezanupiefu izvi. Izvo zviso takatosiya nyika yedu kuuya kuno kuzoita maforena nokuda kwezanupiefu ichitadza kutungamirira nyika. Morova vanouraya vanhu kana vakuda kuexpressa marights avo. Saka tinorarama sei munyika yakadaro? Kuno kutorarama tichivhundutsirwa. Vakumana zanupiefu ngaichitirwa masiriasi. Varume ava ngavangobvuma kuti vakundikana vabude kupindiwo vanogona. Hazvirevi kuti kana usingazivi vanhu vese havazivi. Kune vamwe vanotozivawo nenge uchidzvanyirira. Saka vakabuda varume ava vomboonawo vamwe kuti vanotadzirira here.
Vashamarai vestudio 7 vakadini. Azita rangu zvanga ndisoda kutaura. Ndoda kutaura nawe mapurisa aya ari girauni NDC ungachidyara miti. Vakomana zvanopiefu inonyadzisa vakomana. Kunyadzisa chako icho kunyadzisa zano. Zvanopiefu Republic Police inonyadzisa. Kutadza kurisana ne urombo hurumika kuno kurisana ne vanhu MDC zvo akarandidza chamisa kuti hanzi ye asaende kuzvipatara ye asaiti rara asina kuenda kumapurisa asina mbozivisa mapurisa apa nezve kudyara miti kuti avazivise here vakutoti hanzi akakuita rara nemunopevinonyadzisa vari vamwe vanhu dai vatombotraya kusolva economy crisis chete chinhu zvatiri kuda vanofunga tiwo kuita zvinhu zvakadai ndokugadzirisa nyika here vanoti kupamba vanhu nekutosha vanhu ndokugadzirisa nyika asi vanopevinonyadzisa kunyadzisa chakuzvo anaiye mutauriro wamapurisa iponyatu muzano pf haana hatingati hanzi mupurisa muzano pf mutauriro wezano pf unodifenda mnangagwa kuti hai maprivate jet ndo vanovadifenda vari kutadza kugadzirisa economy crisis nyika yakaomerwa kuomerwa chako chako nyika vati vagadzirise nyika but ivo vari bizi kunetsana nemdc chii chacho chao chii mavari hazanope kunonyadzisa mani totonyara havasi kuona here zvinhu zvavari kuita zvinonyadzisa kunyadzisa chako chako nezvandisota mani
idzo ipfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinotambira mameseji enyu akawanda zvikuru saka musaore mwoyo kana meseji yenyu isina kuridzwa nekukurumidza tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu makumi maviri vakaurawa mukupera kwesvondo mune rimwe guta riri kumaodzanyemba kwemexico zvinofungidzirwa kuti kurwisana uku pakati pezvikwata zvinotengesa zvinodhaka uye ndizvo zvakakonzera izvi varwisi vasingazikanwi vanonzi vakapfuura vanhu gumi nevana vakafa nemusi wesvondo mune imwe kereke muguta rehantokoura muburkina faso mauto ari kutsvaka vanhu ava vanonzi vakatiza nemidhudhudhu
ndakabekwa mugore ra1978 kuchishawasha ndikadzidza primary yangu nesekendari ikoko zvemumhanzi izvi ndakazozotanga mugore ra1999 ndichienda kucommandos yaitungamirirwa nanarion chimbeti ndakaridza ikoko kubva 1999 iyoyo kusvika ma2001-2 ikokoko semunhu ndaiitawo rimwe basa zvekare ndaiconcentrata nemagitare ndichimboita zvehospitality zvekare so ndakazosiya ndakuconcentrata zvakanyanya futi nehospitality ndokuchizopinda muchikwata zvekare cheorchestra bendera kings mugore ra2005 mushure mekushayiwa mudara simon ndakabezwa namudara alan kuti ndijoine chikwata asi before the dates ya ndara simon ndakamboenda kumainterviews nemarehearsals but ndakanga ndadanwa zvekare kuti ndipinde muchikwata ndava chiripo but unfortunately hasina kuzofamba sekudaro nguva yamari yakazongokwana tastaja namudara ndekuzostaja namudara alan pa2005-6 iyoyo kusvika kunana 2008 pandakazozvirumura ndokuramba changu chikwata chino ndi orchestra king unwa ndo msambo mwenye chete wedendera iwo nda wamena album anakwana kuita iwo 9 asi ndi mere chigumira nditori naro rati kutoshanda mstudio parisino ndo rwendo rwandi naro kusvika parisino.
Kuti musambo wenyu wamunoimba mukoma Jamson idendera vazhinji vakanzwa manzwi edendera vanobva vangu batanidza nemure yekwachimbetu imi makatora sei musambo uyu?
Ndofunga vamwe vanoshandisa tine kuti mendwe rudzi inozvara mwana ane ruzhumu zvinhu zvakangowa blood nekuti muronde yangu inoti ndiri mwana wasana muchimbetu.
Imi manzi yamaya nayo ndekapi kamboka mungamboti taurira nezvako pamadambare fenyesa?
Pane album riripo rechi namba 9 irori ane kamboka nenyanya kundibata kanonzi ko chimoto kanotaura zvenhoroondo yehondo yekuenda kwakaita kuhondo vana veZimbabwe. Ndakaona zvakakodzera kuti chigare tiri muhistory yedu yakatisunungura kuti tive pano, so ndakaona kuti songo iyoyo inondidzamira pane matekisi esiko.
Ko pa damba refu ramuri kubika iri nde dzipi nziyo dzamunga zivisa vateereri kana vanokuteverai?
Pa damba refu idzva iro riri riri mugango iri pane dzanenga da kuti vagotarisira kuti tinogona kuva nemoto zvekare. Pane songo inonziyo Nhoroondo, kubva songo inonzi Nhoroondo iyoyo koya imwe songo inonzi Toi Toi. Tubva pane iyoyo inonzi Toi Toi iyoyo poya imwe zvekare inonziyo Ndaremerwa. Ndofunga ndedzine dzimbo dzanenga dzarodzwa parizvino kuti dzinogona kuva dzine moto paalbum iro richatevera.
Manzi inonakidza zvikuru. Tinotenda Jonga Kandemirwe Studio 7 atunzira nyaya iyi achikurukura naChamson Boroma anotungamira chikwata chake cheOrchestra Kings. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbindonga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo pfuti kumarondera nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.